zvinhu zvitanga takazvisa kuhurumende pane nguva vaitotiwo havana mari kuti zvigadzirisa. Takafara chaizvo tichinzwa vagoche vachiti vachakwanisa kuzviita. Zvinhu zvatanga takatarisira kwazvo zvinopa mutsauko wemunhu apinda basa nhasi nemunhu agara repabasa. Tinozvifarira chaizvo.
Asi hurumende yakanga ichigarawo ichichema nyaya yemari yemihoro inoveya ichiri kuchemana nhasi, mungaona here imi danho richizobudirira richiita kuti imi murambe muchikwanisa kuwaniswa mihoro?
Tichaenda kunoita hurukuru nehurumende mangwana panyaya dzemari dzevashandi. Tinofunga kuti zvichimo chatakaisa chekuti vashandi vapiwe mari iri pamusoro pepdl zvichakwanisa kuitika, kana kuti vachanhanhaira kuti vasvike pachinhano icho chepdl. Tichaona zvichabuda muhurukuru dzanichaita mangwana, asi tiri kutarisira mberi kuti zvinofanira kufamba zvakanaka.
Iro danho rekupatsanura zvigaro iri hamuzoona here richiita kuti vamwe vanga vachitambirawo mari dzepamusoro vanga vachizodzikiswa pasi?
Mutemo unozoti anenge ari pamusoro autambira mari otambira haafaniri kudzikisirwa pasi. Zvinenge zvakuonekwa kuti matanho angatoura akamira sei kuti zvinge zvinoenzaniswa.
Imi mati maziviswa here nehurumende pamusoro pedanho iri?
Tanga chifunga tichataurwa mangwana kwatichaenda kuhurukuru navo, asi zvisinei vataura zvava kumanyuzipaper isusu tichamira kutaurirwa patinoti panegotiating table.
Totarisawo iro danho rekubatanidzwa kwezvigaro iri ranga richibata sei hukama hwevashandi, tichiona kuti apinda nhasi neagara ari pabasa vanga vakungobata mari dzimwe chete?
Zvanga zvisingape kushanda kwakanaka pakati pevashandi vaibva vatutsumwa vanenge vagara pabasa kuti munhu auya nhasi obva waenzaniswa. Zvanga zvisingape atinoti industrial harmony muvashandi. Tinofunga kuti zvichapatsanura kuti vapinda nhasi vachasiyaniswawo nevakapinda kudhara, neavo vane dzidzo dziri pamusoro vachipiwawo mubayiro wokupfundwa kwavakaita.